kubaiwa nhomba kana kuti vaccine ye COVID-19 kwakakosha zvikuru. Mutaona kuti kunyika dzose pasi rose kunyaya yokubaiwa iyo indo yakaonekwa nokuongororwa ikagamuchirwa kuti ndo ingatoita kuti tachiona we COVID-19 hudzikire kana kutopera zvachose.
Kose mchidaro
nokuda kwokuti kana vanhu vava namasoja anokwanisa kurwisana neutachiona hwecovid, nyangwe munhu akaiwana hazvikonzeri kuti anyanye kurwara zvakanyanya kana kuita macomplications kana kufa neutachiona ihwohwo. Saka izvozvi ndo zvinotarisirwa. Muchaona kuti nyika zhinji ndo zvadzakatotora kuti ndo zvinotofanira kuti zviitike kuti vanhu vabaiwe nhomba yecovid-19. Saka hurudziro iripo ndeyekuti nyangwe tichiita zvose zvokuzvidzivirira kuti tisabatwa neutachiona hwecovid-19 zvatinogaro taura, asi ngatikurudzirane tese kunobayiwa nhomba yecovid-19.
Kose zvakakosha kuti vanhu vabayiwe neuwandu hwavo,
nokuda kwokuti kana vakawanda munyika yedu yeZimbabwe nemunharaunda matigere kana vakabayiwa nhomba yecovid-19 ndokuti tisvike patinoti head immunity. Nokuda kwekuti kana head immunity inongouya chete kana vaya vabayiwa vane huwandu hunodarika vasina kubayiwa. Saka kana vanhu vakarega, muchaona kuti hazvinyanyi kuzobatsira nyangwe matigere munharaunda imomo kuti titi aiwa tine protection yakakwana kubva kuutachiona hwecovid-19.
Zviza murukurudzira kuti vanhu vaiti
hurudziro iripo ndeyekuti ngatinobayiwa nhomba yecovid-19. Vaka vasati vabayiwa dosi yokutanga, vaya vari kuteverera dosi yepiri ngatinobayiwa, nototoona kuti manhamba evari kuzoteverera kubayiwa dosi yepiri akadzikira zvachose zvichienzaniswa nevaya vabayiwa dosi yekutanga. Saka ihurudziro kuti kana tabayiwa tofana kuwana booster dosi yepiri inoita kuti masoja emuviri arambe aripo uye akasimba kurwisana noutachiona hwecovid-19.